manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 5 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvarifa dzaimahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekuburitsa kwavanonzi vakaita vhidhiyo yemwana ainge arohwa nemapurisa achinzi akabva afa. Vatsigiri VCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo dzegore rino. Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu munhapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvarifa dzaimahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekubuditsa kwavakaita vhidhiyo yemwana ane makore maviri avaiti akange arohwa nemapurisa akafa zvikazoonekwa hazvo kuti mwana uyu ainge ari mupenyu. Asi muzvari mahere vaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo ane chekuita nenyaya imwe cheteyo. Muzvari mahere vanzi nedare vabhadhare mari inosvika mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $500 vachishandisa havo chikero chemari inenge ichitengeswa mari iyi kumabhanga kana kuti Bankrate. Vanzi vakatadza kuita izvi vanoendeswa mujeri kwemwedzi mitatu. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vashitura mutongo wavo, mutongo wedare ra Major Street, vataura Emanuere, vawana muzvare mahere vaine mhosva yekuzvidza mapurisa, mushure mekuburitsa vhidhiyo iyi, asi vawana muzvare mahere vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo, vachiti hurumende yakatadza kuburitsa pachena, kuti pakanga pasina kuita mhirizhonga here pakati pemapurisa nevemakombi, paakazorohwa mwana uyu aina amai vake. Vamanwere vati nekuda kwekuti mwana uyu mupenyu zvakaburitswa namuzvare mahere zvakasubisa zita remapurisa. Vamanwere vati muzvare mahere vaifanira kutanga vataura nemapurisa kana kutora mamwe matanho ekuona kuti mwana uyu akanga afa zvechokwadi here. Vamanwere vati muzvare mahere vabhadhare mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana mari yakaringana naiyoyi ari maRTGS. Vati vakatadza kubhadhara mari iyi vachazogara mujeri kwemwedzi mitatu. Rimwe remagweta amuzvare mahere vaKrismike vatenda kuti vabhadhara mari iyi uye vakati izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yekutanga tanga yatinotaura ndeyekuti zvakafinzi fadzai mahere akanyora manyepo paTwitter. Manyepo aya anga aine chinangwa chekukonzera mhirizhonga munharaunda. Mutongi ati hapana humbo hwakakwana unoratidza kuti fadzai anga ane chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Asi panga paine chipomero chechipiri chekuti fadzai paka ta tweet yake ipakanyora mashoko ake aida kushoropodza nekuderedza masimba emapurisa saka mutongi azombata mhosva neiyoyo yechipiri.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vaGift Ostalos Ziva vashora kubatwa kwaitwa muzvare mahere nemhosva vachiti zvinoratidza ruoko rwezano PF mafambisiro anoitwa nyaya mumatare.
Kuti mazuva apfuura pane vakainsaita public violence zvinozikanwa kwamutaro vachitaurwa kuti tinokuurai tinokuwadzai mumiting yedu yeCCC vauya vachida kutisrupta meeting yedu. Last year makaona mumwe wezano PF achitaura chamisa unofana kurayiwa asi hapana zvaitika pamusoro pe but advocate my kungokanda video izvo zvaitwa nhasi nekuti isine nomination process inofana kuita
asi vanokokera nhengo dzezano PF mudare reparamende vapupuraito garepi vati zviri kutaurwa netriple C izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti matare emunyika anoshanda akazvimirira
hakuzi kuda kwezano PF hakuzi kuda kwehurumende kuda kwaiye wakapara mhosva apara mhosva ndokubva asungwa haarambi kana tikamubvunza kana mukamubvunza kuti iye wakanga asina kunyepa here unobvuma saka isu tovisa ruoko rwedu pamhosva iri pachena kudaro tichitsvakei hatina chatinoda kwaari
amai Rebecca Musariri vakachema mudare pavaipa humbo hwekurohwa kwakaitwa mwana wavo nemapurisa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Bato rinopikisa Residents Coalition for Change nhasi raita sarudzo dzaro dzekutsvaga vacharimirira musarudzo dzegore rino. Zvigaro zvose kusanganisira zvevatungamiri vebato iri vachapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Nhengo dzedare reparamende, maseneta nemakanzura dzanga dzichikwikwidzwa. Sangano Residents Independent Candidate Selection Panel ndiro riri kutungamira urongwa uhu. Mutorerwe nawo Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Bato reCC ratanga chirongwa chekusarudza vachamirira bato ravo pasarudzo dzegore rino avo vachazotatsurana nemamwe mapato akaita seZANU PF neMDC Alliance pazvigaro zvemakanzura, nhengo dzeparamende pamwe nesineti uye mumakanzuro ematunhu ose emunyika. Mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muCCC amai Ellen Shiriedenga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye chaitwa murunyararo munzvimbo dzakawanda munyika.
So far, Zafamba Mushe, one has been nominated. We are receiving mandates from all over the country. Tichida kunzwa kuti mangwana pa next process yedu yokuti tipe kuita one candidate kuti Zafamba Mushe.
Mutungamiri weCC vachamisa vakasarudzwa nematunhu ose pasina kukukwidzwa nekudaro ndivo vanenge vachimirira bato ravo pasarudzo dzemutungamiri wenyika. Kududu remidlands kunonzi chirongwa ichafamba zvakanaka vamwe vari kuda kudzoka kuzomirira bato ravo kumukobha north vaAmos Chibaya vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo.
Chokwadi chekuti ini ndinodiwa chaizvo musho wemukobha nenyaya yekushanda nevanhu zvakanaka saka mimbiro yangu ndeyekuti kudato kunotarisira zvine mutsindo kwete kungokunda zvio macheta asi ndinoziva kuti sezvo kuti dzinofanira kudiwa vanhu vemukobha tirikudida chaizvo zvakasimba.
Masvingo eben manga muine makundano akakura apo vari kukwikwidza vanosanganisira Gweta vaMartin Mureri vange vachitatsurana nameya weguta reMasvingo vaColin Maboke pamwe nevamwe vakawanda. VaMaboke vanoti vanotarisira kubudirira
kuteera zvikuru kuti zvaitwa murunyararo kana ndikange tapedza process ndingabudirira zvezvo zvatapedza process ndikazobudira zoenda kuparliament nezvinhu zvakawanda zvanoda kutarisa but ndichangotaura kuda zviviri kana zvitatu. Chokutanga nechekuti ndika kunogadzisa nyaya yeurban council state. Urban council state ine maproposal akawanda.
Zvichakadaro kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwagutu kwamupandawana mumwe mutsigiri webato iri vaEdward Chagonda va kwamboita kunetsana apo vamwe vatsigiri vanga vachinyunyuta nekunonoka kusvika kwaita mapepa ekusarudza vanhu.
Tamirazve takamirira kuti mapepa auye chingotanga kuvhota asi tazoshandira takuona vanhu vari mapepa achona ndovanhu vamakandidhidzi achona zvinobetserei hatina zvazvobetserazve saka vanhu vese vanga vakungotya kuti voita sei kuti toti kudii vakutya kutaura vanhu vavanoda.
Mishonga inonzi yaitikawo kunzvimbo dzakaita seGlenora kuwadzana nedziva rasekwa kuHarare uko kunonzi vamwe vanga voti vanga vachimanikidzwa kutsigira vanhu vavasingadi asi amai Shiriedenga vati kunetsana uku kwakonzerwa nekunonoka kusvika kwaita mapepa munzvimbo dzavo shoma shoma asi zvakadziswa nechimbi chimbi. Mukuru muhofisi inoona nezvekubudisa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati kunetsana kwaitika uku kunoratidza kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka.
Tinavo mavhidhiyo atiri kuona zvedu zvichimutanamutana toro nemugwagonzo nekipi zvichidzinganisana inhau yekuti vachamisa tinoziva havo kuti kubato ravo vari kutarira munhu mberi shure mumhu uye nerunako rwake kuona kuti anoita here kunge ari pabhizi navo kumusangano wezanupf zvichakaenda kuvana
asi vachipindura vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato rechipusi kubhulawayo vasweten chiroza vapomera zanupf mhosva yekuda kuvhiringidza urongwa hwavo kugudu central mutsikisi webepa remasvingo mira uye aimbova mukuru wesangano revatori venhau rezimbabwe union of journalists kana kuti zuj vametwi takaona vaisa mapepa avo pamwe navaoliver chirume navarussell mugege vamwe vakanda mapepa avo vanosanganisira vatendai biti kuharare east muzvare johana mamombe kuharare west uye vachauton hwende kukuwadzana east kubhulawayo mutevedzeri wemutauriri weccc vaostalo sis vavaisa mapepa avo kuchavalala central vapromise mukwanhanzvi kulobhengula magwegwe uye amai tokozani kupi vaisa kucaudry park ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba
bato rezanupf rinoti rinogona kuzivisa mangwana nezvesarudzo dzichadzokororwa dzemaprimary elections kumatunhu anonzi dzakaitwa asi dzisina kufambiswa zvakanaka nzvimbo idzi dzinosanganisira gokwe nembudziya inciza north nezvimba west churu nembare muharare Justice Mayor Wadyajena navaziyambi ziyambi vanove nhengo dzedare reparamende dzegokwe nembudziya nezvimba west vainge vakundwa musarudzo asi dzave kudzokororwa mumiririri wedare reparamende weinciza north vafarai taruvinga vachakwikwidzana nevaimbova commissioner wezek dr kobani moyo uye mukuzeya nezvenyaya iyi Evans Zininga westudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatapadzwa mugwadi
ndinotenda ndinokwazisa vateereri venyu nguva yanga yatirebei sekuziva kwamanga muchiita kuti nemiwo ndandiri umwe wevanotsvaka rutsigiro uye ndakakunda zvakanaka kubvera we regai nditi musangano wezanupf sekuparurwa kwazvakaitwa nomutungamiriri wenyika matare matatu epolitburo akaitiwa anosanganisira tu ari maextra ordinary politburo sessions dzakataura ivo kuti chimiro chesarudzo dzavari kuda remuna 2023 chinofanira kutaridzwa chimiro ichocho mutaridzo dzemusangano wezanupf wekutsvaga vatsigiri vachamiririra musangano wezanupf kumatunhu semamember of parliament semawomens quota semasenators semakanzura samayouth quota saka naizvozvo kwose kwaita mirizhonga musangano waito radanhu rekuti hatichatotambiri sarudzo idzodzo nokuti vamunangagwa vanoita tinoda sarudzo dzirerinyararo hakusi kwose zvako kwakaitika mirizhonga kune kwaitwa kunzi sarudzo dzitangwe nokuti hakuna kuzovhotwa zvakanaka dzimwe nzimba hadzina kusvikika asi mazuva achaitwa sarudzo idzi achaziviswa nemukuru anoona nokufambiswa kwebasa musangano wezanupf vamike dima zvichida mangwana ndo pavachaparura kuti mazuva achaitwa sarudzo idzi achaitwa rini uye kuchaitwa kunzvimbo
kana kune dzimwe nzvimbo dzaiita mirizhonga dzimwe dzichinetsa kuita sarudzo dzakanaka muri mumusha chete kudai kwokuzoti yava nyika yose zvinozodii
munongozivazve ko tingaita zvamatongerwo enyika sekunge dzituri kuzviitira kudenga here sarudzo dzinoitwa dzekutsvaka vatungamiriri dzinoitwa navanhu kwete navatumwa ei dzichiitira navatumwa vokudenga taingoti zvinofamba mutoro bedu mvura yegumi asi dambudziko riripo zvaro nderekuti tarirai nhasi tavonawo wani musangano wavachamisa uchiita mhirizhonga tiri kunzwa kuti zvipatara zvazara navanhu vanga vachirogwa vachirwisana kunana general nana warren park zvinhu zvinowanikwa mukufambiswa kwebasa vamwe vanogona ku havasi vose vanoziva nzira dzakanaka dzekutaridza kusitsumwa kwavo asi chatagona isiko musangano ndesekuti sarudzo dzinenge dziine umhirizhonga ihwohwo izvozvo ndo dzateererwa saka mungati pavo here mamakisi kuti pa 210 constituencies dzemunyika yezimbabwe saizvi chete ndo dzadzokorowa zvingarira here kuti tatadza kufambisa basa semusangano wezanupf
avo vanga vari mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunhare muharare naivan zininga westudio 7 mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoy mabenge
chekutanga chandingada kutokutaurirai ndechekuti imo mubato rezanupf zvinongoratidza kuti utongi hwejechetere kana kuti dhemokrasi inoitwa imomo inonzi guided democracy kureva kuti pane dzimwe nguva veruzhinji vanotendedzwa kuita semadiro avo veruzhinji kuri vanhu vanenge vari mumusangano iwoyo vachinzi ndivo vanenge vachinzi mamembers vanenge vachigona kunzi vari kumaseo kana kuma ward kana kupi kupi kwavanenge vachizenge vachinzi vabva kuti vaite zvesarudzo idzi. Asi kana pazosvika chaipo pakunzi tasvika kwamvura yacheka makumbo dzimwe dzenguva maonero kana muono wevanhu kana veruzhinji vanenge vaita mabasa kana kuti prosesi idzi vachinge vachinzi ndivo vabva vasarudza vavasarudza kana vasingadiwe kumusoro hapana kure kwavanoenda nepo nepo mhosho nemhosva dzinotsvagwa dzichiwanikwa.
Saka hapana chiri kukushamisai pane nzvimbo dzokurorwesa rudzedzi
zvitishamisi kuti kuinsiza not kwavatwani mwoyo nekonstituensi yavaziyambi kunana zvimba uko nekwavawadye jena kwenembudziya kana pinda matatu aya umwe rindori gurukota umwe akamboita komishina umwe muzvina bhizimusi anogona kunge ari pedo zvakare pedo pakanyanyisa chaizvo sangano wezanu PF kureva kuti anogona kupota achimbenga achimbotiwo akati tirobi tumari nezvimwe zvakadaro daro zvinokuti ivavo vazonzi varasirwa kwakadaro ukoko vanhu vakaita seivava vanga vachitarisirwa kuti vanofanira kuti vahwine sarudzo idza dzimwe dzenguva zvinogona kunetsa. Saka neipapo panozongoita iyo yatachataura yekuti panozoitwa inonzi guided democracy mumusangano wezanu PF.
Nyanzvi mhedzi zvematongerwo enyika vajoi mabhenge vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe Zimbabwe Electoral Commission yazivisa dare reparamende nhasi kuti yagadzirira kuita sarudzo, zvabuda pachena kuti mapato anopikisa haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa nekomishen iyi, zvichapa kuti sarudzo dzigone kuita mutauro. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachipatsananguro maererano nepavasvika negadziro yesarudzo kumakomiti eparamende anoona nezvemutemo nerunyararo, Sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vati gadziriro iri kufamba zvakanaka.
We'll ensure that elections will be conducted peacefully in an environment.
Taona kuti sarudzo dzaiitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zvaremekedzwa.
Asi nhengo dzekomiti iyi dzakaita sava Morgan Komichi veMDC hadzina kupara kuti gwaro revavhoti iri riri kudhura pamwe nekunetsa kuwana, asi veruzhinji vachitarisira kuti riwanike nyore. Justice Chigumba vati ZEC inoda chose kuti vavhoti vawane gwaro iri, asi vakati pari zvino havakwanisi kuita izvi nekuti mutemo weData Protection Act haubvumidze kuita izvi, uye vati zvave kuda kuti paramende ivandudze mutemo wesarudzo kuti izvi zviitike nyore.
It does not take anything away from the Zimbabwe Electoral Commission to give.
Hapana chatinobva pakupa vanhu gwaro revavhoti. Zvakareruka sekutenga mabhanzi senekita komiti, asi tinofanira kutevedza mitemo yese sekomishini.
Vati nyaya iyi yave kumatare edzimhosva uye havangatauri zvakawanda, asi vakati vanhu vanokwanisa kuona kuti vari mugwaro revavhoti here kana kuti kwete nekuenda pawebsite yeZEC. Asi izvi hazvina kufadza vamwe vakaita saSenator Jane Chifamba, avo vati handi munhu wese anokwanisa kuenda pawebsite kana padande mutande reZEC.
Information iyoyo kuwebsite inowanikwa nevanhu vane data. Ko vari kumamisha nekumapurazi vanobatsirikana sei kuti vawane information iyoyo? Mune zvamakagadzira here kana maflyers kana chizvo kuti vari kumamisha vakwanise kuwana information inenge iri pawebsite yenyu?
Justice Chigumba vati vanenge vasingakwanisi kuenda pamadande mutande vanosungirwa kuenda kumahofisi eZEC ari kumatunhu avo.
Vati vari kumaruwa vanoita sei vanagogona nasekuru? Handiti vari kumaruwa tetivakurudzira kuti vanoenda kumadistrict office. Ndicho chokwadi chandingataura, nokuti kudistrict office DEO ndiye ane basa rekuti vana mbuya nanasekuru vachiuya varikuda kuregista kuvhota vakaregista, asi varikuda kuti vaiswe kune mamwe mapolling station nokuti vakatama. Zvese ibasa rinoitwa naDO mudist.
Nyaya yekuti ZEC haisi kuranga mapato ezvematongerwo enyika anoita zvemhirizhonga, Justice Chikumba vati izvi zvinonetsa kuita nekuda kwekuti mapato ezvematongerwo enyika haasati ave kunyoreswa neZEC zviri pamutemo kana kuti kuregistwa. vakurudzira kuti nyaya dzakadai dzimangarwe kumapurisa. Mukuru anoona nezvesarudzo musanganoro Elections Resource Center vaSolomon Bobot Bunu vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Tinochikurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika kuti vakurudzirewo vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirishonga uye vasakurudzirawo mhirishonga. Tichizokumbirisawo zvekare vepolisi, tinoziva kuti ndo vanoita kuti mitemo uyu igone kuremekedzwa nekusunga vanenge vachikora mitemo. Vanenge vachikora mitemo vanofanira kunge vachita sei? Vachisungwa.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachatara zuva resarudzo pakati pa26 Chikunguru na26 Nyamabhubhu. Vanhu mamiriyoni matanhatu ndivo vanzi nedzeki vanyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvirongwa zveStudio 7 zveShona neNdebele zviri kusvitsa makore makumi maviri zvichitepfenyurwa nemusi wechishanu kubvumbi 7, 2023.
Tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti ndezvipi zvirongwa zvamunofarira, vashamarari vanokugonerai, pamwe nezvamunoda kunzwa pachirongwa chenyu cheShona.
Tumirai mashoko kana mavhidhiyo paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Ndinodzokorora zvakare +1 202 465 0318.
Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action hunotanga gore rino kusvika muna 2028. Nyanzvi munyaya dzekuendeswa kwevanhu muunapwa dzinoti uori panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport huri kupa kuti vanoendesa vanhu muunapwa ava vaite havo madiro ajojina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura hwaro kwaRare International Conference Center nhasi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati gore rapera chete vanhu zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131 kunyanya madzimai vakambunyikidzwa vachiguma vazobatwa senhapwa.
Hurumende kuburikidza neAnti-Trafficking Interministerial Committee yakashanda zvikuru kudzosa nekuchengetedza vanhu vemuno vanodarika zana nemakumi matatu neumwe vazhinji vari madzimai nevana.
Chirongwa chehurumende ichi chichaona mapazi ehurumende akasiyana-siyana achiisa misoro pamwe chete kuona kuti vari kunyepera vanhu kuti kunze kwenyika kuine mabasa varangwa zvakaomarara. Vachiwenga vati idonzvo rehurumende kutora matanho akasimba kudzivirira dambudziko iri kuburikidza nekusimudzira upfumi kuti vanhu vasaita chidokwa-dokwa chekubuda munyika zvavati zviri kuvashungurudza.
Muono wedu ndewekuti patinosvika 2030 tave apa middle income status, tave neupenyu huri nani nemabasa nemari, nyika yedu inenge isisiri dandaro reavo vanoda zvekumbunyikidza vamwe.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vataurawo pachiitiko chanhasi vachiti vanhu vanodarika zana munyika vari kumatare dzimhosva vachipomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanhu vachizonoguma vobatwa senhapwa mushure mekuvanyepera kuti kunze kune mafuro manyoro.
Human trafficking iri kwese. Pane human trafficking inoti vanobiwa munyika vachiendeswa kunze kwenyika. Munhu inoitika zvakare human trafficking rume anobiwa kuepwei achiendeswa kumandharo kwene kana anobiwa kudzivaresekwa achiendeswa kubhinga onoitiswa zvaasina kunge akataurwa ndizvo zvaatanoitiswa. Zviri kuitika munyika muno.
Mumwe mudzimai apa uchapupu hwake achibudisa izwi pachirongwa chanhasi ada kuzivikanwa nekungonzi Chipo ayambira veruzhinji kuti vasatorwe mwoyo nemari dzinotaurwa kunyanya kune avo vanonoshanda mudzimba achiti kunyange aive avimbiswa mari yakawanda handizvo zvaakazonosangana nazvo paakaenda kuOman. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati kana pasina kugadziriswa dambudziko rezveupfumi zvinonetsa kugadzirisa dambudziko iri.
Nyaya yekutsvaka cheuviri inoita kuti vanhu vangozopedzisira vapinda yatingati trepa
vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana uye vachitungamirira sangano rakazvimirira reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Salidura vatsigirawo vachiti
kuti vana varizviki vamwe vanenge vadzoka vadzokere futi kuti munyaya dzeraramo zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Bazi rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika kuAmerica, State Department, mugwaro rakaita gore rapera rinonzi 2022 Traffic in Persons Report rinoti Zimbabwe kwemakore maviri akatevedzana iri muchikamu chechipiri chenyika dzisina mitemo yakasimba yekuedza kugadzirisa dambudziko rekuendeswa kwevanhu munhapwa iri kana kuti Tier 2 watch list. Hurumende yainzi haina mitemo yekusunga makoronyera yakasimba kana inobatsira kuona vanenge vachiendeswa munhapwa nekuvatsvagira kwekupotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chatinotaura nezvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu muzvare Nyari Mashaya Mombe, avanotungamira sangano reIdentities Media Holdings, avo vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa firimu ravo rekutanga rinonzi Even Our Dreams, iro vari kufamba vachiratidza vanhu muAmerica. Kuti tinzwe zvizere nezvefirimu iri nezvavari kuita, ngatinzwe hurukuro yavaita naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiri kuno kuUnited States of America ndichifamba nefirimu rangu rinonzi Even Our Dreams. Firimu rinotaura nemararamiro anoita vanhu vakaremara, asi zviri firimu riri kubatsira kutaura nyaya dzavo nemhando inokwanisa kuti vanzwisisewo, tichiona zvakanaka muupenyu hwavo, tichionawo mabasa vanobata akanaka, tichionawo kuti isusu tingavaremekedzawo sei nekuti vanorarama neurema hwakasiyana siyana.
Firimu iri riri kutambirwa sei kuWisconsin kwamuri ikoko, uye zveshuwiro yenyu ndeyei?
Ndiri kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuita firimu iri riri kudzidzisa vanhu riri kukokawo veruzhinji kuti tingabatsirana sei kusimudzira pundutso. Firimu iri rakafirimirwa kuChiredzi, kumaruwa ikuChiredzi, saka chinangwa chedu ndechekuti tisimudzire vanhu vekunharaunda iyi, vanhu kana vachirionawo vadewo kuwana kuti tobatsira sei. Kutaura kunoku tiri kutarisira kuti tiwane kana riri bhazi kana kumariro kuti vakwanisewo kubatsirikana kuenda kuchipatara, nekuti vakawandawo vanenge vachizoshaya mikana yekuenda kuzvipatara, vanenge vachizoshaya mikana yakati siyanei. Saka vanhu vandiri kusangana navo vari kuonawo firimu iri vanhu vari kutarisa kubatikana kuti toita sei. Saka kutarisira kwangu netarisiro yangu, chishuwo changu ndechekuti vanhu vabatsirikane vaende kuchikoro, vamwe vachoda kuendawo kuchikoro, vamwewo vari kutaurawo mastori zavanonakidza chaizvo, ekuti vanhuwo vari kutarisira rudo, vari kutarisira kuda kuroora nekuroorwa. Saka kuti rinongodzidzisa zvakasiyana siyana,
vanenge vachida kuona kuti nderei vanozviona papa.
MuZimbabwe tiri kuritaridzawo, tiri kuita tichitaridza pazvivhitivhiti zvakasiyana siyana, pasocial media page edu rinowanikwa, ratinoti trailer inenge ichiwanikwa paYouTube, paFacebook. Saka tiri kufara nezviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reIdentities Media muzvare Nyari Mashaya Mombe, vachitaura naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuWisconsin muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi na 8 PM tiri kuita hurukuro nezvesarudzo dzemaprimaries kana kuti manominations dziri kuitwa nebato reCCC pamwe chete neZANU-PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa, asi vakanzi vabhadhare havo faindi. Vatsigiri veCCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo.
Urumende nasi yaparura urongwa wekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunapwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonikai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mchinzwa nhau dzeIsindebele naGeina Saidi Gumede.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithathe ithuba lokubonga uBlessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesishona olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 5 kuMabasa 2023 nguGeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
iSizwe Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhosi.
Isikhulumeli sebandla lesiCC uNkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamanti elecala lokwethula umbiko wamanga wahlawuliswa ifayindi yamadola eMelika angamakhulu amahlanu US$500.
Usuku abantu bafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock kodwa ke u-coordinator uze wafika ngo-12. Abantu abaningi balamathukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla.
Ibandla le-CCC liqhube uhlelo lokukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke namhla. Kuthi abezanu PF bathi bazaphinda olwabo lwama-primaries ezigabeni ezinhlanu lapho kubikwa kwaba lokuqilibezela. IZimbabwe Electoral Commission ithi ukuphuza kwahulumende ukuyipha imali kuphazamisa amalungelo okhetho. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC uNkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamanti namhla elecala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeTwitter wahlawuliswa ifayindi yamadola eMelika angamakhulu amahlanu US$500. Umanti uthe uMahere engehluleka ukubhadala imali kuzamela apike okwenyanga ezintathu. Esanda kufunyanwa elecala, unina wehlise ezimathonsi emthethwandaba ngoba esebona indodakazi yakhe ivalelwa ejele. Umlondolozi Ndlovu usipha loludaba.
UMahere ubesethethwa icala lokuloba umbiko wamanga enkundleni yeTwitter okuthi amapholisa atshaya abulala umntwana owayebelethwe ngunina ngesikhathi elondoloza imigoqo yokuvalwa kwelizwe e-COVID-19 lockdown ngo-2021. Lanxa ebekulandula lokhu, uMahere ufunyanwe lecala ngumantshi uMnumzana Daurai Manuere, yena othe njengegqwetha eselisebenze kweminyaka eminingi uMahere wayemele abe leqiniso ngaye kuloba kuqala. Umantshi uthe uMahere wangcolisa igama lamapholisa ngokuwethesa icala lokubulala umntwana khona kwakungelanto enjalo eyayenzekile. Ngokunjalo uthe kumele ahlawule amakhulu amahlanu amadola eMelika kumbe apike okwenyanga ezintathu nxa esehluleke ukuyibhadala leyo mali. Unina kaMahere ukhalile emthethwandaba kulandela ukutholakala kwendodakazi yakhe elecala. Igqwetha likaMahere uMnumzana Chris Mike uchasisa ngokugotshwa kwakhe.
The magistrate acquitted Fadzai in respect of the main charge. The main charge related to an allegation that Fadzai published a false statement with the intention of inciting public disorder or public violence. She was found not guilty and acquitted.
umaire kakuchwanga ukala lukala elo kubo alo bamanga ngenjongwe kuba kube elo jakela utolakale engelasitwe kukala lakuqala.
Abanye bathi umthetho ndaba kamanje uphambanisile ngoba umthetho wokudinga amanga wesulwa inkantolo ye constitutional court ngomnyaka ka 2014. Umike laye uthi isigwebo lesi kasihambelani lo mthetho welizwe.
In respect of that main count, there was an alternate charge whereby it was alleged that she published false statements with the intention of undermining a law enforcement agency, being the police. She was found guilty in respect of that alternate charge and sentenced to pay a fine of $500.
Kube kulecala lokubolo befuna ukudelela amapolisa utholakale lecala wabadaliswa imali efika $500 sesibadelela imali kasayi ejele.
Umsekeli webandla le-TCC umnumzana Felix Magalela Mafa ukusolile kakhulu ukufunyana kukaMayere lecala lokugwetshwa kwakhe.
I-Citizen Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhothi, ngoba silembali yokuthi omunye ujournalist waye lecala elinjalo kodwa i-High Court yafika yakudismisa yathi ayila kucala. Ngamafitshane abantu badidekile, sikhona sizahlala phansi sibone ukuthi siza kwenzani, kodwa into enkulu ukuthi eZimbabwe akusela mthetho, akusela rule of law. Okuningi sizalitshela ngoba abantu beZimbabwe bathukuthele.
Amagqwetha kaMayere abephakathi kokuhlawula ifayindi yakhe ngale ntambama ukuze engavalelwa, akhangelele ukuphikisa isigwebo lesi lokutholakala kwakhe lecala emthethondaba we-High Court kusukana ezilandelayo. Ukudliwa kukaMayere licala kuza ngesikhathi isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Sikhala esefikisa umnyaka evalelwe eSkurubi Maximum Prison layethonisiswa ngamacala atshiyeneyo. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-CCC namhla liqhube uhlelo lokukhetha abantu abazalimela kukhetho lwezwe lonke olungakhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ibandla leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe, kodwa kwezinye indawo ezifana nakoBulawayo luphuzile ukuqala njalo bekulokuxokozela okukhulu. Abanye abasekeli bebandla besithi abazwisisi ukuthi kungani i-CCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure lolu kulokuthi kwenziwe ama-primary elections asegcekeni. Omunye wabakhonone ngalolu hlelo ngumsekeli we-CCC umnumzana Methuli Nyathi.
Namhlanje lokuyi-nomination yama representatives okumelamela abantu kukhetho lokuyayo. Uhlupho abantu bafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock, kodwa-ke u-coordinator uzowafika ngo-12. Abantu abaningi balamathukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla. Nxa efika u-coordinator kube ne-confusion because amaphepha ama-nominations ayeneli kawakwani abantu. Abantu bebecabanga ukuzaba yi-process ukuthi abantu from the floor they will nominate abantu, abantu bebebazi abantu asebenominathiwe, but akubanga njalo. Kuthi umuntu lo muntu athatha i-form anominate. Okusuke kwaba luhlupho-ke kulawo mafomu kawakwananga abantu abakhona lapha ewona.
Unkosikazi Similo Mpofu uvumelane lo Nyathi esithi amaphepha okukhetha abantu awenelanga njalo abawatholanga ukuze bakhethe ukhansila abamfunayo.
Thina njengabantu asiphathekanga kahle ngoba amaphepha esiwanikwayo amanye asiwazwisisi, njalo ikakhulu lelaneli lomongameli lo MP lo kansila anikwanga wonke abantu bebekhetha ukuthi banika abantu asazithi bebenika njani. Njalo kulawa thina esiwatholileyo asizwisisi njalo ukuthi sikhetho bani, ngoba okunye okubhaliweyo asikuchasiselwanga.
Amazwi kaMpofu agcizelelwe ngumnumzana Mandla Chuma, naye ongumsekeli waleli bandla koBulawayo.
Inomination le CCC ebisenziwa namhlanje okuthiwa ibisenziwa ngama citizens. Ngibona ana kusilona qiniso ukuthi bekungama citizens. Ngoba ama citizens ngama ordinary people abangelani le party but abakhangelene ukuthi abantu nje babuswe kahle.
Obebona ngezokhetho ku CCC unkosikazi Helen Tsepiso Zivira uvumile ukuba uhlelo aluqalanga kahle kobulawayo.
Abantu bagcine sebezwisisa ukuthi kuhamba njani. Yikho inomination isigcine isihamba kahle. Abantu ekuqaliseni bebengazwisisi but bagcine sebezwisisa ama citizens ukuthi umuntu ukhethwa esigabeni lapha ahlala khona.
Umsebenzi wesikhulumi se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi langa bekhona abakhona nayo lapho abahambele khona kabahlangananga lodubo oluya ngathi.
Asibonanga okunye okubi kodwa sibone ingane ethi kulabanye abantu ethi befuna ukuzadisturba behluleka.
Lisiyatshona ilanga kobulawayo ibandla le-CCC belilokhe lingakaqedi ukukhetha abazalimela kukhetho lwamakhansila namalunga ephalamende oluzakwenziwa lonyaka ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo ibandla elibusayo ele-ZANU-PF lona lithi lizaphinda ukhetho lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lwezwelonke ezigabeni ezinhlanu ngoba ama-primaries lawa kaqhutshwanga ngemfanelo kumaviki amabili adlulileyo. Izigaba lezi zigoqela e-Insiza North lapho ummeli walesi sigaba edalele ephalamende umnumzana Farai Taruvinga azabhuqana khona okwesibili lowayengusikomichi wekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. UTaruvinga wanqoba ukukhetho lwakuqala kodwa umoyo wakhonona ngokuthi waqilibezelwa. Ukhetho lolu luzaphindwa njalo eGokwe neMbudziya laseZimba West. Abasekeli bezanu-PF abaningi bakhonona ngosuku lokhetho besithi bavinjwa ukuvota ngoba kuthiwa amagama abo ayengekho kugwalo zebandla. Sixoxele ilunga lezanu-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Ukhetho oludlulileyo olwebandla lethu lezanu-PF esiluthi ngama-primary elections lubuyile soludlulile. Inhlanganiso yethu yinhlanganiso ekholelwa kudemokrasi ukubana nxa kulomuntu ongasuthisekanga akhale angakhala kukhangelwe kubonwe. Ngakho akulanto emangalisayo ngokuthi iPolitbiro ithethe isinqumo esokuthi lapho okulabantu kade bekhalaza khona kakhulu bacebise ukubana kubuyelwe katsha kuyenzwele okuthiwa yi-rerun. Lokhu kutshengisa ke idemokrasi epheleleyo, akutshengisi ukwehluleka, kutshengisa ukubana sivulekile umngqondo sikhangele izinto ngendlela zonke asisoze sabandezela nxa kulomuntu okhala ngento ethize. So sokwenzakele lapho kumele kube lama-runners azayenziwa kwezinye indawo lapho okungazange kube lesidingo sakhonokho abantu bona labo abakhethiweyo yiwo asebenzamela ibandla lethu le-ZANU-PF ukhetho oluzayo olwe-harmonized election.
Impumela yalo lolunye ukhetho olwenziwayo ama-primaries lapho kungela ma-rerun khona lingathi iveza izifiso zikaZulu yini zabasekeli bebandla lenu ngempela yini ngoba sabona kuloku khona na okukhulu elizweni lonke abanye bekhala ngokuthi amabizo abo ebengekho emabhukwini ebandla lenu ngokunjalo kabatholanga ithuba lokuvota baliswa ukuvota kuthi abanye ngababekhala ngokuthi amakhandidezi abo avinjwa.
Thina silibandla esikwaziyo ukubana lokhu ebesikwenza bekuyi-internal process into yangekhaya engadingi ukubana ixabanise kumbe noba ngubani kumbe ngubani. Ngakho ke akula muntu esingathi kumbe udliwe kodwa siyakwazi ubana hayi kukhethiwe omunye phakathi kwabantwana bemuli inye ozamelela ibandla lethu le-ZANU-PF. Yindlela esikhangela ngayo thina izinto ngapha kwelakithi ibandla leli elibusayo eleZANU-PF asikhangeli ngendlela yokukhangelana phansi kumbe ngendlela yokuchuthuzana kumbe ngendlela ezijiyejiyeneyo. Ngakho akula nto embi engabe iphumile khonapha. Ye, siyakwazi bengaba khona abangakhulona bethini, kodwa njengoba ngitshilo siyavula thina internal process. Uncwamu de khonona afake isikhalazo sakhe sizwakale andubana bese kudingwa indlela ekuya phambili, ngoba yikho esikhangeleleyo. Into esikhangelele kakhulu lukhetho lwe-harmonized election oluzayo phakathi komnyaka sisiya ku-August.
Umnumzana Joseph Chumali, ilunga leZANU-PF Central Committee, sixoxelaye ekobulawayo. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission, uJustice Priscilla Chikumba, utshele idalela ephalamende namhla ukuthi ukuphuza kukahulumende ukupha ikomishini yakhe imali kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho. Ngaphandle kwalokho, uChikumba uthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle, kodwa amalunga edale lephalamende amabandla aphikisayo akhonone ngokwala kwe-ZEC ukuveza uluhlu lwabantu abazavota olwe-electronic voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ngqobizitha Donga, obona ngenhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Sibona engathi ukungatholakali kwemali ephiwa inhlanganiso yeZEC ngesikhathi kwenza umsebenzi wabo ube nzima, ngenxa yokuthi uhlelo lwe-voter education luhamba lungabi lula ezigabeni, akwenza ukuthi abantu abaningi bengananzeleli ukuqakatheka kokuphatheka ehlelweni lokuvota. So isicelo esikhona kumbe i-concern ekhona ebantwini ukuthi i-treasury kumele iqakathekise inhlanganiso ezinjenge-ZEC ekubanikeni izimali, ukwenzela ukuthi bengabi lokhu osithi ngama-excuse ngesikhiwa esokuthi behambise uhlelo labo. Njalo futhi lokhu kwehluleka ukuthola imali ngesikhathi kwe-ZEC kunika ithuba kulabo abezinhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi labo bekwanise ukuhambisa uhlelo lokufundisa izakhamizi ngokuqakatheka kokuvota, njalo futhi lokuqakatheka kuba ingxenye yohlelo lokuvota.
Uhlelo lwe-mobile voter registration yebo solwelula, kodwa ungathi abantu liyababona yini besiya ema-ofisini ezeke ukuyabhalisa?
Sibona engathi uhlelo okwakathi siluhamba kahle. Ngila ama-figures engathi ngawaqamba kulolu hlelo ukuthi bangaka abantu asebebhalisile namhlanje kumbe bangaka abantu asebebhalisile kuleli viki. Kodwa uma sinanzelela imbiko ekhitshwa yi-ZEC sizwa bekhuluma ukuthi baningi abantu asebehamba kuma-centers abo besiya bhalisa ukuvota. Lokho kuyinto enhle kakhulu, njalo kuyinto esithokozisayo njengezakhamizi ukuthi sibone ukuthi abantu bayathakazelela uhlelo lolu. Okunye okungabe kusenza ukuthi abantu bethakazelele uhlelo lolu, zinhlelo ezenzwa ngamaqembu awezombusazwe ayenza ama-primary elections abo. Sokusiba le momentum ebakhona towards ukuba kwazi okuzayenzakala ngokhetho, kumbe abantu sebesibalele ntshukuntshu yokuthi webe yingxenye yokukhetha abantu abafisa ukuthi bamele endaweni eziphakemeyo ephalamende la kubo senate khona ngale. Ya, siyananzelela ukuthi iblitz ingabe siphelile, yebo, kodwa kuyadingakala ukuthi i-ZEC isebenzise indlela zonke ezivalulekileyo ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokhe luqhubekela phambili. Kule social media, kulama-poster, kulama-flyer abangafaka emdulini, befaka endaweni ezijeneyo, kwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokhe luqhubekela phambili.
Umnumzana Ngqobizitha Donga ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakhankasela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kwele Namibia sebamukele ngenjabulo ukukhethwa kwabahluli bomthethwandaba we-Supreme Court abathathu abesifazana, okungokwakuqala embalini yaleli lizwe selokhu lithole uzibuse ngo-1990. Omunye wabahluli laba ngu-Justice Rita Makarao odabuka eZimbabwe. Usomlomo wePhalamende yeMelika iHouse of Representatives, uMnumzana Kevin McCarthy, ukhangelelwe ukwenza umhlangano lomongameli weTaiwan, uMnumzana Tsai Ing-wen, eCalifornia namhla. UTsai ufike izolo eLos Angeles lapho ahlangabezwe khona ngabantu abatshengisele ezitaladini, abanye bemsola njalo abanye bemsekela. Uhulumende namhla usungule umkhankaso wokulwisana lodubo lokungeniswa kwabantu lokuphuma kwabo ngudlu eZimbabwe, abanye bethengiswa izigilamkhuba kwamanye amazwe okuthiwa yi-human trafficking ngesiNgisi. Uhlelo lwe-2023-2028 Zimbabwe Anti-Trafficking In-Person National Plan lusungulwe ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga eHarare namhla. Uhulumende uthi nyakenye uhlenge abesifazane labantwana abedlula ikhulu 131 ababehanjiswe emazweni achiyeneyo izigilamkhuba ama-human traffickers. Uhulumende weMelika wethule ugwalo nyakenye oluveza ukuthi udubo lolu lubhaha kakhulu eZimbabwe. Baningi abantu abatholakala sebesetshenziswa njengezigqili kumbe sebesetshenziswa ukuthengisa imizimba ngemva kokuhanjiswa emazweni behuge ngokuthenjiswa imisebenzi lempilo engcono izigilamkhuba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Ukuhanjiswa kwabantu emhlabeni laphakathi kwelizwe ngokungekho emthethweni okuthiwa yi-human trafficking yinto embi kakhulu, ebuhlungu njalo eyenzakalayo eZimbabwe. Baningi abantu abathethwe besiwa eGoli, bethenjiswa imisebenzi besiya eNgilandi, besiya eMelika, abagcina bese-Middle East, bagcine bese-Asia, bagcine besezindaweni lapho bavalelwe khona, bathathelwa amaphasipoti babe yizigqili emsebenzini besebenza bengaholi, basetshenziswe ukuthengisa imizimba ukuze laba abawasebenzisayo bazuze imali, basetshenziswa izinto eziningi kakhulu ezimbi ezibuhlungu. Ngakho-ke kusuka kudala i-United Nations, amazwe omhlaba wonke jikelele avumelana ukuthi lobu bubi kumele buqedwe du. Indlela yokubuqeda yikujezisa laba ababenzayo, lokwazisa abantu labo abasengozini yokuthi bacine bona sebeyibo abahanjiswayo bethwalwa besiwa kuzona lezo ndawo.
Abasengozini eyokuqanjelwa amanga kumbe ukuhuga ukubana bathenjiswe imisebenzi engekhoyo, bacine bengena kudubo lonolo lokuhanjiswa, ungathi ngabasakhulayo nanco.
Uyawukuthole njalo nje ubone abasakhulayo besithi ngithenjiswa umsebenzi laphana, ubone kubhodiswa okunye okubhalwe ebulenjini ku-inthanethi kuthiwa kule scholarship kulani, khona laphana ugcina usuthengisiwe, ukade usithi wena kule mfundo ugcina usuthengisiwe, usuthwele ama-drugs uyefela ejele kwezinye indawo. i-human trafficking into embi kakhulu okumele ilwiswe yibo bonke abantu kudingeka izinduna kudingeka osobho kudingeka abalisa kudingeka o-MP lamakhansili abafundisi i-civil society bonke abantu kunye lohulumende ngakho ngadingakaliyo kulempi ngoba imele ifanele ingqotshwe bayaphela abantu bayathengiswa kuyenzeka eZimbabwe phakathi kwelizwe bayathengiswa futhi ngaphandle kwamazwe omhlaba bangakuthathi kancane abantu ukuthi mhlambe bathengiswa abantu phakathi uyathengiswa ngaphandle kwelizwe uthengiswe futhi phakathi kwelizwe uye kusetshenziswa izinto ezihlukahlukeneyo ezingekho emthethweni eziphula amalungelo akho.
Uyibona njani imizamo eyenziwa nguhulumende ncube yokulwisa ukwephulwa kwamalungelo oluntu okumayelana lokuthengiswa kwabantu?
Lanxa-ke uhulumende simbone sokuma ekhuluma nge-human trafficking kuthwalwa lokuthengiswa kwabantu emazweni ahlukahlukeneyo ayisiso sodwa isenzo esibi esephula amalungelo abantu. Ukuswelakala kokhetho olukhululekileyo elizweni kumele uhulumende akusukumele ngayo nalindlela esimuzwe ekhuluma ngayo. Ukuvalelwa kwabantu ngokungekho emthethweni womhlaba lokwephula amalungelo akukhonstitution esinjengalokho esikubona kubo baba usikhala uvalelwa isikhathi eside ungathoniswa ngendlela efaneleyo kwephula amalungelo abantu. Ziningi izinto nje ukuvinjelwa kwemihlangano yamaphathi lokuvinjelwa kwabantu ukuthi basebenze bakhululeke ngendlela efaneleyo. Lendlala elizweni lazo zonke izinto ziningi izinto uhulumende afanele azisukumele. Lanxa i-human trafficking yimbi kodwa zikhona ezimbi njalo njengayo kumbe eziyedlulayo ezenziwa nguyena uhulumende ngokwakhe. Ngakho-ke kumele ziphele lazo zona lezo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi yehlaziya ezombusazwe esixoxe laye ehobulawayo. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lonkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson oseBrithani owenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi iPeak Performance Coach ngesiNgisi.
Ngapha e-UK ngithiwa yi-Peak Performance Coach. Kuyini khona lokho? Ngumuntu oncedisa abantu abaqalisa ama-business ukuthi benze ama-business abo bele-confidence. Angazi amanye amabala ngangihlula ukuthi ngiwafake kakuhle. Bele-confidence ekwenzeni i-business yabo. Bekwanisa ukuthatha izinqumo ezibenza ukuthi i-business yabo ibe profitable. Abantu abaningi nxa beqalisa ama-business basuka bevela emsebenzini bevela sebenza but bengakwazi ukuthi i-business iqhutshwa njani. Injongo yami mina ngokwami ngokuthi ngibone abantu abaqala ama-business besiya phambili beqhubekela phambili be-profitable belenzuzo ezintweni abazenzayo.
Ungasichasisa kabanzi ukubana kuyini okwakwenza wena ungene ku-business?
Mina i-background yami bengumuntu osebanking, ngangisebenze e-banking saseZimbabwe. Ngasuka e-bank ngaba ngusomabhizinisi. Ukuthi ngize ngiphakame kusiya phambili ngahlangana lenhlupho eziningi ngoba izinto eziningi azake sizifundise ukuthi umuntu vele ukuthi i-business iqhubekele phambili umaketha njani kufanele ube lani nje even ingqondo zakho kufanele ube ngumuntu olengqondo ezinjani. And ngathi sengikhangela izinto ebentini abaningi baqala amabhizinisi kodwa amalutshwana amabhizinisi adlulela i-5 years ukuthi abe lokhu e-runner 5 years o kumbe ukuthi sibone amabhizinisi asuka kubaba aye emntwaneni aye kusizukulwane kuthiwe these are family businesses asila ama-legacy building principles. So injongo yami ngokuthi sibuilde ama-legacy building principles sibe lamabhizinisi aqhubekela phambili not only for thina but for izizukulwane nezizukulwane.
Abantu bayeza yini kuwe? Uyathola yini ama-customer adinga usizo lonolu oluphayo?
Ama-customer maningi kakhulu. Mina yimi engelazo isikhathi ngoba I can only work with so many people. Ngoba ngendlela engisebenza labantu, ngisebenza lo muntu ngimbambe isandla for at least 3 months. So asiyenzi o-quick fix, sisebenza ngendlela yokuthi umuntu uyazwisisa abone ukuthi uyangaphi. Ubone ukuthi umuntu ngisuke la sengifike la, simfundise lama-tools lama-techniques ukuthi vele even sokusiya phambili uma engahlangana lo hlupho usekwazi ukuthi uhlupho lolu luyenziwa kanjani.
Kuyini ongakuxwayisa abalaleli bethu abakulaleleyo khona manje abafisa ukungena kumabhizimusi njalo utholakala ngapi wena
abantu engabaqwali engabaqwayisa khona ukuthi i-business yebo ungangena ku business kodwa into eqhakathekileyo yi-personal development wena ngokwakho ingqondo yakho ifanele ibe developed wenzile ukuthi ube successful ngoba i-knowledge kuthiwa i-knowledge is power so nxa ungelayo i-knowledge awusoze uqhubekele phambili mina ngiyatholakala kuma social media you find ungadinga usehlile gumbo Wilkinson ngiyatholakala kubo WhatsApp 0447551242661 ungatholakala i-website we are redoing it ngoba sile launch which is coming up we are relaunching the business Epic Performance Coaching we are relaunching it with an updated website so iyabe isirana in the next 4 weeks and we've got so many exciting things ezokuthi abantu beqhubekele phambili siphakamise isizwe sakithi
unkosikazi sehlile gumbo Wilkinson wenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi ngu-Peak Performance Coach ngesingisi sixoxelayo esebhilithane ku-Live Talk namhla sixoxa ngohlelo lwe-CCC olukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugeino gumede sayidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yezimbabwe